Alderman Tange Mare avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005 vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nguva yakareba isina kugadzirwa izvo zvavekuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvavekuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mumwe mutero vanhu vanoti tobetserwa nei, chii chinozotibetsera? Mari dzedu dzengonyura dzengonyangarika. Vakamunoziva kuti kubva pakatorwa nyika kuma 80s vanhu vanambozotrusta futi nokuti service delivery inazombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa yaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pese apo havasi kuzviona, saka vanenge vakuti no mari dzedu dzinongonyanyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yegutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare avo vanove nhengo imwe chete yemDCT mukanzuro ine makanzuro makumana nemumwe vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumawadi kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyu iwande, but zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunzwa kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafutwa ndinge achizopota vachikurira navo kuti hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuwadi 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzidza kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereki hakwanisa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savalast mafuratidzi vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndoona mazita, nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Godwin Mangudya.